isu tatanga kufonerwa kunzvimbo dzakatisiyanei siyanei vanhu vachikombulena kuti vachichema chema kuti mabhazi aamashoma uye zvakare vaakutokwira makombai avanga vasakwiri vamwe vaakudhurirwawo nekukwira muchovha bhozi dhimandi yabva yakwirawo ikoko saka isusu tsukukahadzika nekuita kwakadai kuti hurumende yanga ichida kungoitawo firefighting here pane maoperator takaona vaichema chema neurongwa uyu kuti hurumende aisi kuzazvikisa savanga vavimbisa ndosaka vakuita pull out vachiti pane zvakanga vataurirana zvisiri kuitwa ndosaka vakubvisa mabhazi vakuadzorera kumamwe maruta vanga vagara vachifamba saka hachazozokuita sevafambi nekuti muchovha ndochinonje chiri kudhutswa asi muchovha uri kudhura zvakanyanyisa pakufambawo
saka munofunga here imi kuti vemabhazi vari kubuda muurongwa hwezupwo hwehurumende uhu nenyaya yekusabhadharana
tikufungidzira saizvozvo nekuti vamwe vacho vanga vakuda kubuda pachena vari kuti hanzi hazvina profit vamwe vanzi kuzvicalculata pane vanzi marent nezvimwe zvakadaro nekuti ivo vanga vachikuprovida bhazi woprovida nadriver here manzwiro atanga achiita makondakta yanga achibva kuzupwo ipapo apo hamunezi zvinga zvichifambawo sei padhiri ravo ravakaita iroro saka zvinhu zvakachitotiisei
saka pane musiyano here wemari dzaachiripirwa nevanga vachifamba nemabhazi ezupwo nekunge vadzokera kunoshandisa makombi ikoko
pane musiyano zvikuru like kwanga kuchito like mudhuze munana achitungiza manga muchichajwa $50 kuenda kunana noton ikoko kwanga kuchajwa $2 mukada kutarisa nzvimbo dziri padhuze anga ari madhora kubva kunana mabhuku kunana Glenview ana Glenora anga ari madhora saka vanhu vanga vakatochipirwa zvakanyanyisisa vanga vakutokwanisa kusevha mari ende zvakati izvi zvanga zvisanyore vanhu vanga vachirakidza samari kufarira mabhazi iyayo tanga chii takaendawo zvakafanana nekumaketi kweya tangachiona vanhu vakaita line vakatovamirira vanhu vakawanda even nevamwe vanoshandawo muhurumende nekumwewo kwakadaro vanga vakatovamirirawo nekuti zvanga zvichiita kuti vasareva nekamari mumwe
mungafunga kuti tichiisa papesendeji kana kuti muzvikamu zvingava zvikamu zvingani zvemabhazi abuda kubva muurongwa wezupwo tichitarisa papesendeji from 100
apa ndingakwanisa kupa pesendeji apa tichingangoti pane imwe kambani yanga ine mabhazi akawanda inenge yabvisa akatiwandei mabhazi ikambani huru inofamba kwakasiyana siyana yasarwa nemashomashoma